Baba Mnangagwa vakagara vachingori munhaurwa nemhuri yavatsvangirai kubva pavanga vachiri murwere. And pavakazoshaya nezuro kumafaisi, mhuri yekwatsvangirai yakabva yaudza yatumira shoko kuna president kuti ndo dambudziko ranga ravapinda iri. Saka pamashoko avo anhasi ekukumbura mhuri izvi, vaburitsa pfungwa yekuti vatsvangirai vachange vari munhu anorangarirwa nenyika yose semurwi we tingati pachirungu democracy, free, fair and credible elections, kubvira sarudzo dzine nduramo idzo dzatinoziva kuti vatsvangirai vagara vachingotaura nezvadzo. Asi zvakare chirukudzo rwavapuwa navamunangagwa ndegwekuti iyo nyaya yekuti tiite sarudzo dzine nduramo inyaya huru yekuti takatarisana nesarudzo dzemuna 2018 dzatinofungira kuti dzichapinda mumwedzi wajulai. Saka vane tarisiro yekuti ndirwo rukudzo rwatirikuona kupa kuna Mushakabvu kuitira kuti donzo rake raakanga achirwira ari munyaya dzematongerwo enyika rizadziswe nokuita kwedu zvese sevatungamiri venyika pamwe chete sevatungamiri vemapato. Saka ichi chitidzo chaitwa navamunangagwa semucherechedzo kuupenyu hwavatsvangirai uyezve sekutokuchema mumwe wavo munyaya dzematongerwo enyika. Zvakare vataura ivo kuti mukuradzika vatsvangirai hurumende icharamba ichibatsira sekubatsira kwayanga ichiita pakubhadhara mabhiru zvavanga vachiita pakurapa kwavo. Hatisakanganwe kuti vatsvangirai vakambenge vari prime minister venyika ino, zvichireva kuti nyangwe zvavo vanga vaine vachiita politics dzakasiyana nedzebato rinotonga, hapana anogona kudzima mucherechedzo wekuti anga ave mukuru wenyika ino yatinoti national part of the national leadership.
Ko ivo vamunangagwa vane urongwa here hwekuenda kunobata maoko kumba kwavatsvangirai uko?
Pachivanhu chedu nhamo ikange yawira mudunhu inhamo yawirira munhu wese, ende mutumbo wemurwere handifungi kuti wati wapinda munyika. Saka tangomirira kunzwa kune mhuri kuti tizive kuti vanenge vapinda munyika nguva ipi uye vasungunuka zvakadii kuitira kuti vakwanise kugashira ukuru hwenyika kuitira kuti vakumburewo maererano nechivanhu chedu. Zvakare pandichitaura ndakazvimirirawo zvangu ini ndisekuru paukama, saka ndarasikirwa nasekuru vangu. Fambai zvakanaka save.